Ichokwati chaizvo kuti zvino zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Namba yevashandi vabatwa nechirwere checovid-19 iri kukwira. Tingati namba yevanhu zvavo muZimbabwe, ndipo vashandi vachoka, iri kupota ichikwira zvakanyanyisa.
Mungati vashandi vari kumapazi api chaizvo vari kunyanyobatwa nechirwere ichi?
Kungava kumajeri, ivo vasungwa, vanochengeta vasungwa, kungava kumabhodha, kumashops, kuzvitoro, tingati masectors ese kusecurity. Tiri kuwana maripots anoratidza kuti tingava takatogara pamusoro pedisaster chaiyo. Kana tikaita zvokuzotesta, tingangodiscover kuti namba dzatiri kutaura nezvazvo zviri shoma kune vanhu vanenge vachirwara.
Izvi zviri kukushamisa iwe here vamoyo?
Isisu hazvimbotishamisi nenyaya yatakamboitaura kwekutanga, kuti even takamboedza kuti makambanis anogona kuscreena vashandi vachipinda kumakambanis vachishanda vachiexercisa social distancing vachiita sanitizing, asi pavanozotanga kufamba vakudzokera kudzimba dzavo kana kuuya kumavasa, nepavanozotsvaga chikafu kumashops, nepavanoswera sometime vamwe vacho, sezvo informal economy ndiyo yati kurei, tingati mingling kana kusangana kwevanhu kunenge kuchiitika, mamezhazi anenge aripo anenge asina kuti kwanei maonero edu.